Pasudi yo, pasudi wanamkoma jonga, wanamkoma jonga, murisei mebasa renyaye wa esinofara chezo zenete nyuro, za mnoti pakura ze chopu adizi. Wanawe Zimbabwe, jinoti murisei kwese kwa muri koko. Wakumana pa Zimbabwe paka oma, wakumana pa Zimbabwe paka oma, nyika ye Zimbabwe ya hango siki baba mbano, washoma, wasinka kwani, chanza cha baba. Wakumana shaka oma, wakumana shetika Zimbabwe, ukaona munhu umwe chete chakushayeko, achitemanisa misoro yevanhu, mamilioni. Narumu Zimbabwe zvakaoma wakomana zvakaoma zvinoitika muZimbabwe kana umbavha hungoita sekuti kwai kuparidza shoko raMwari kana kuti kunamata Mwari konaiyo dai zvaidembo hapana aizova murombo here pano aizova murombo here vakomana muZimbabwe vanhu vanozvitamburira vanozvitamburira kuhusa urombo chako chako ivafana vezana vasingaendi kotsvaka mabasa vanongoswera vachingotera nendari mimisha uku vafana munoda kurohwa here munohusa tsitsi chaizvo chaizvo
Studio makadi zvenyu ma Studio 7 uko vashamarari vanopa zvese zvakasiyana siyana munyika pane chirongwa chamai kutaura vanhu veStudio 7 kuti tichange tichiita paweekend chamai chichipe matitles ataifungidzira pakuti tinganzi chirongwa ichi ndechei makacho chichova here makachisa mumashelf here mukaita sei hatichazivi kuti tichazochiwisa here chirongwa chiya kana kuti hatichauyi chakaperera kupi chirongwa chamai tichinge chaitwa nechemadzimai here paweekend apapa zvakanyangarikira pai
alo alo pasiepeiee uyo anonzi damba uyu sei achitaura kwasinoswera sei achitaura kwasinoswera anotaura kuti anziva netriplec ndowauya kuzotirwisa tiri pamusangano iwo wambopinda sei muofisi mani handitozi kupinda muofisi mani mushure menguva utorwiswa netriplec saka inoti hanzii isusu hatinawoya marori iwo marori atooneka achiubva nawo nemdc vachirwiswa netriplec bcause muofisi angisahodwa nawo netriplec saka damba uyiro aibvo damba chero damba chero hapana zvinosvika mako hapana kana wa
muri sei Studio 7 inini ndaida zvangu kuti avo goga vecitizens kuti munhu mukuru zveshuwa anga atsigira kuti more blessing asavigwa ko isu vana vadiki tozoita sei muri kutoshungurudza mweya wamwari more blessing aifanira kuda akatoibwa kare akandozorora taiti handikopi pane point yangu ndiruda zvangu kutaura nepamusoro pesouth africa kuti mamembers ari pafrandapo vezanhu edzai kuti mutaure nesouth africa kuti isiyane nezvainoda kuita zvekuda kubata putin kana achinge asvika kucape town uku nozozoona iri pakaoma pakaomesa stereki chinotsva chepasudhani vakabata putin kucape town uku
pastudio 7 pastudio 7 apo zviri kuitika mumatare zvinorwadza onai zviri kuitwa ngari vhumu varume ngatitakurirano kudemonstrata kana kurwisana navanhu ona izvezvizvi vakanangana nevanhu vari mutriplec vari muzvigarwa wangobatwa chete anovharirwa for 2 years 3 years wobva ataura kuti haachakondesi kana kuwanikwa achiite rimwe basa rokuti asarudzwe navanhu kuti vaende muhurumende saka ngatizvichenjerere hama dzinodikanwa kana tichide kuyambuka gungwa dzvuku iro kai ngatiite vanhu vanoshanda namwari vanoziva namwari somutungamiriri wedu vachamisa ndatenda hama dzinodiwa pastudio 7
muri sei Studio 7 inini ndaida zvangu kuti avo goga vecitizens kuti munhu mukuru zveshuwa anga atsigira kuti more blessing asavigwa ko isu vana vadiki tozoita sei muri kutoshungurudza mweya wamwari more blessing aifanira kuda akatoibwa kare akandozorora taiti handikopi pane point yangu ndiruda zvangu kutaura nepamusoro pesouth africa kuti mamembers ari pafrandapo vezanhu edzai kuti mutaure nesouth africa kuti isiyane nezvainoda kuita zvekuda kubata putin kana achinge asvika kucape town uku nozozoona iri pakaoma pakaomesa stereki chinotsva chepasudhani vakabata putin kucape town uku